munyori wemabhuku echisona anosanganisira mapenzi imbwa yemunhu ndafa here nemamwe Dr. Ignatius Mabasa vaudza Studio 7 kuti mitauro yerurimi rwamai inofanirwa kukosheswa mazuva ose kwete kwezuva rimwe chete pagore
kungurangarira kudanzi kune International Mother Language Day zvezuva rimwe chete chokana tapfuura ipapo todi todzokera kuchirungu zvinhu zvinoda kuti isu pamwe chete nehurumende tinyatsove neurongwa hwekunyatsokurudzira tiri pachokwadi
vamabasa vati nyika zhinji dzakabudirira dzinodzidzisa vana nerurimi rwamai
nyika dzakabudirira vana Japan vana China havamanikidze vanhu vavo kuti vadzidze nechirungu nekuti kana ukaomesera mwana kuti adzidze totisamu nechirungu zvinomuremera nekuti ari chekutanga ari kutambura nekuda kubata mutauro unonzi English but panguva imwe chete ari kutambura futi nekuda kubata chinhu chacho chamunotisamu
mashoko ava mabasa atsigirwa naDr. Tina Shemawere vanova munyori nemudzidzisi zvakare
ongororo yakaitwa nenyanzvi dzakasiyana siyana inoratidza kuti kudzidzisa vana nerurimi rwamai kunobatsira pakukura kwepfungwa dzavo
vamawere vawedzerwo vachiti
sezvo nyanzvi dzichiti mitauro inotakura kaucha neidhenditi yavanhu kuparara kwemitauro kunobva kwaparadzawo kaucha neidhenditi yevanhu saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vacho vane mitauro inenge yaparara iwowo vanobva vavanhu vanenge vakadzvinyirirwa
vanoona nezvedzidzo musangano reUNESCO vacharles chikunda vaudza studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richibatsiridza kuti nyika dzivandudze dzidzo kuburikidza nekudzidzisa vana nemutauro wavanonzwisisa
kazhinji vana vanodzidziswa nemumwe mutauro usiri mutauro wamai chingave chirungu kana kuti french kana kuti portuguese izvi zvinoita izvo kuti vana vasakurumidza kubata zvimwe zvidzidzo
vawedzerwo vachiti muzimbabwe bumbiro remitemo yenyika rinokurudzira kushandiswa kwemimwe mitauro 16 mudzidzo uye kune mitemo inokurudzira kuti zviitike muzvikoro vati chinonetsa zvimhinga idzo zvinotevera
pamwe zvinyorwa zvacho hazvipo mumwe mitauro ndirakupamuenzaniso yekuti hatisati ane zvinyorwa zvekuti masvomu adzidzwe nechindau kana kuti nechikorekore chechipiri varayiridzi vedu vari muzvikoro hatisati tane varayiridzi vakakwana vanokwanisa kunge vachidzidzisa zvidzidzwa zvese nemitauro iyi chechitatu unoonawo zvekuti panoita imwe mhingaidzo yekuti vabereki chaivo maparents akaita semi manharutende mayoung mothers munotomhanya izvokuti ndaendesa mwana wangu pagreshi yakati nekuti zuva rechipiri chai akutotaura chirungu hauchadi kuti ataure chishona chako
UNESCO yati ichaita mhemberero dzezuva iri nemusi wechina chevhiki rino zuva reinternational mother language rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi gore rega rega senzira yekusimudzira mitauro yese uyezve kusimudzira dzidzo nebudiriro kuburikidza nekushandisa mitauro yenzvimbo imwe neimwe zuva iri rakatanga kucherechedzwa neUNESCO muna 1999 richizotambirwa neUnited Nations mugore ra2002 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.